Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 24 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenderera mberi vachiita musangano nevemabhizimisi nezvizvarwa zveZimbabwe kuNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dziri kutyorwa kodzero dzevanhu zvakanyanya pasi rose. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenderera mberi nekuita misangano kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Nhasi bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko rati vaMnangagwa vari kuita musangano nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kutanga mabhizimisi munyika. Nezuro kunze kwekuita musangano nemutungamiri wenyika yeIran, vaMnangagwa vakaitawo misangano nevamwe vakuru vakuru vemakambani akaita seMabatex yekuSwitzerland uye Swanberg. Asi Zimbabwe ingakwanise here kukwezva vekunze? Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Mapolicies anosapota mainvestors. Tikatarisa kumashure kwetabva uku. Pakapinda Professor Mutule Nuwe kuita Minister of Finance, he became the worst Minister of Finance in Zimbabwe. Nemapolisi yavanga vachiisa yekuvhara Zimbabwe Stock Exchange. Izvi zviri kutaura kuno Old Mutual yakasuspendwa paZimbabwe Stock Exchange since the last 3 years. Yaane makore anopfuura 108 iri mubusiness. Muno muZimbabwe yaane makore anopfuura 100 iri muno. Asi inosuspendwa paStock Exchange. Saka kana muchisuspenda vana Old Mutual yatika ndivana John Cena pabusiness, ko Mbuganda anonge achida kutanga bhizinesi pasva anoverengwa nani? Saka mainvestors vanotarisa izvozvo kuti kunoshandika here kuZimbabwe. Kana ana seed kuisuspendwa, ana PPC isuspendwa, currency ichinjwa kuita kunga munhu ari kuchinja hembe. Nhasi une RTD kuti mangwana une bond note, mangwana une US dollar, mangwana une rand, mangwana une zimdora.
Asi kamuzvinafundo, hurumende iri kuti ivo vemabhizimisi ndoo vari kuita zveuori zvinozopa kuti mitemo ichinjwe chinjwe.
Vasiri wewe vatingada kuti hanzi vemaprivate sector ndo vari kuita zveuori. Makaona nyaya yakachiriridza yemaleptop aitengeswa $9,200 aitengwa neparliament, aitengwa neprivate sector rewa. Ndo hurumende ndiyo inotova futi institution inofanira kunge ichitoita enforce nyaya dzekuti usaitika. Asi vari kutenga laptop ye$9,200 ndivana kutukana zvaakutanga kubuda pachena manje. Asi taizvitaura zvakahwanzwa tisikazi kuti zviri kuitika sei. Handiti saka tikatarisa mari iri kunzi hurumende haisi kukwatsa account for billions of dollars audit report yakabudiswa na maechipiri ye2021 several billions of dollars hurumende isina it can't account for it. 2020 yakapedza kuti $102 billion mari isina accounted for excessive expenditure isina kuapprove ne parliament. Saka hurumende iri kutungamira pauori.
Saka zvii zvingaitwe nehurumende kuti ikwanise kukwezva vemabhizimisi muzvinafundo?
Chekutanga ndechekuti business environment yatingati mamirire business environment mitemo mapolicies enyika hafana kunge akajeka asingachinjwi nhasi mangwana achinjwa. Nyaya yekuti zuva nezuva tinonzwa mapress statement from Ministry of Finance inokanganisa business nekuti kuchinja mutemo kwezuva nezuva. Nyaya yemaster instrument anoitwa every now and again inokanganisa futi business futi. Nyaya dzecorruption, nyaya dzemamiriro akaipa ematongerwo enyika. Tarisai Jobscala Boris Story nevekumeatsime vari mujera kwe-100 years. Asi mbavha dzinozikanwa dzakaba mari dzinozikana maparasita dziri kufamba dziri murudzi dziri free. Saka ndiani univhesiti anonge ari serious anoaisa mari yake? Chokwadi chacho isusu takaenda kuchikoro kamazimbabweans asi zvatiri kuita zvika zvinoratidza kuti hatina kana chikoro kana one chatinacho. Hakuna univhesiti anouya kune nyika ine confusion yakadarei. Ipapa ndanga ndichiona panews pechinzi mukuru mukuru anga ari kuhurumende yekuchina ada kutengerwa rufoni nawe corruption $16 million. Vanouraya kunogwa usungu. Saka zero tolerance to corruption ndo yakaita China. Muone pari zvino China ine 490 companies out of 500 best companies, what we call 14 companies in the world ziri muChina. Nauye zero tolerance to corruption.
Nyanzvi mnyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Rimwe sangano rembatanidzwa wemasangano akazvimirira oga pasi rose reCivicans rinoti apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzegore rinouya munyika maberekera ingwe nekuda kwekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu vemapato anopikisa hurumende uyevo vemasangano akazvimirira oga. Zimbabwe yaiswa munyika dzinonzi dzinoda kutarisiswa zvakanyanya dzinosanganisirawo Sri Lanka, Guatemala, Guinea neSerbia. Chimwe chikonzero chiri kunzi Zimbabwe yananga kumawere inyaya yemutemo mutsva uri kuda kuvandudzwa nehurumende unoona nezvekushanda kwemasangano akazvimirira oga weprivate voluntary organization. Asi hurumende inoti hapana chakaipa pamutemo uyu sematauriro egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Izvozvo zvavari kutaura manyepo. Takakurukura tikagara navo pasi ivo vanozvimiririra ava tikati ngationgororei mutemo wacho zvauri nezvatiri kuda kuti uite. Mutiratidze kuti panyanyisa kupiwa masimba kuna minista ndepapi havanga vasina. Kuri zvino zvatiri kutoti chiite zvatonyanyisa kunaka nekuti munhu wese akubvumidzwa kuti akanga asina kubvutikana nezvaitwa naminista unomhanya kukoti. Zvange zvisimo mutemo uriko yezvino izvi. Saka tiri kutoona kuti unenge uri kutonyanya kunaka. Vanhuwo zvavo vari vanonakirwa nekungochema nekungoshoropodza zvinhu zvakanaka zvinenge zvaitwa nehurumende.
Asi mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vanoti vanotendirana neCivicas. Sangano reCivicas iri riri kupomera muutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yekushandisa mitemo yakaita sewekuwandudzwa kwemashandiro emaNGO uyu kumbunyikidza vemasangano akazvimirira oga uye kuvharira mumajeri vamwe vanopikisa. Ngatinzwe kubva kuna vaMasaraure.
Zvavari kuona ndizvo zvechokwadi zviri kuitika muno kuratidza kuti hurumende pairi kuti tiri mudishi reengagement kuratidza pavanotaura kuti kuita mareforms vanenge vachitaura nhema dzakanyanyisa. Muno kuna vanhu vanosungwa vanopikisa vachigara pre-trial detention yawandisa. Vanhu vakungotemerwa kumajeri vasina kumbotongwa vachitogara kunguva refu. Basa remaNGO, basa recivil society nderekuhodha hurumende kuti ive accountable. Civil society haikwanisi kuzohodha hurumende accountable kana yashanda chiri department kana cherimwe branch rehurumende. Zvinoita kuti macitizen aorganize outside mastructures ehurumende kuti vakwanise kuita simba ravo rekubvunza hurumende kuti mari yedu yafamba sei, kuconstitution munyika dzakairemekedza sei, kuapo makadza kugadzirisa sei. Zvino ivo havadi kuhold accountable.
Mazuva apera, hurumende yeAmerica yakatemera zvirango mumwe mukuru muZimbabwe Republic Police, Deputy Commissioner General Stephen Mutamba, zvirango ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekumbunyikidza vanopikisa. VaMutamba vakabva vabatana pakutemerwa zvirango nevaive gurukota revasori vakazodzingwa basa vaOwen Mudhancube uye vaive mukuru wemauto ePresidential Guard Brigadier General Anselm Sanyatwe, vachinzi neAmerica havafaniri kushanya muAmerica kana kuita bhizimisi nayo. Hurumende iri kuti hayo panyaya yekutyora kodzero dzevanhu iri kuzorwa bafuta yenguruve yaisina kudya, uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakakurudzira kumusangano weUnited Nations kuti zvirango izvi zvibviswe vachiti hazvisi pamutemo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nechinangwa chekuti ikwanise kutenga nekutengesa zvinhu, nyika yeSouth Sudan inoti yatenga nzvimbo inosvikira nekuburitsirwa zvinhu munyanza kana kuti port muJibuti. South Sudan inoti nzvimbo iyi yakakosha mukuti ikwanise kutengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. South Sudan yaimbenge ichishandisa nzvimbo dziri kuMombasa, kuKenya uye kuSudan. Zviuru nezviuru zvevanhu vemuPalestine zvaungana nhasi zvichichema mumwe wevanhu makumi masere nevapfumbamwe vakafa mushure mekunge chikepe chavainge vari chanyura svondo rino pedyo neSyria. Vanhu vanonzi vari kubva muLebanon nekuda kwekuoma kwehupfumi vachiedza kunopotera kunyika dzekumawirira. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa mugovera wega wega naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muSouth Africa anova chizvarwa cheZimbabwe uyo anoti zvinhu zvaoma munyika iyi, uyezve achikurudzira madzimai kuti vanyorese kuvhota.
Zita rangu ndinonzi Edna Madondo, ndiri kuJohannesburg. Tete zvina zvina kumira zvakanaka semudzimai. Mashandiro atakuita ike zvino sokutanga kwatakauya zvasiyana. Even chero mari chaidzo dzavashoma, mari dzacho hadzichatengi, chero ukatambiriswa kudai kuti usanganise nekumusha hazvichaiti. Ukataura nevarungu ukada kutaurisa basa dzakapera kuti ndotsvaga umwe. Saka iwewo semudzimai nesituation yakasiya kumba unongototirega ndishingirire shoma iyoyo.
Kumusha mhuri yenyu yakamira sei, uyezve muri kuzvigona sei semudzimai?
Tete zvakaoma, ndikakudzai ndosaka tichichemera kuti ene nyika yedu yanaka tete, hadubva kuvanzirai. Inini zvinondirwadza nokuti ndakasiya vana vangu first last born nevana 2 last born ndakamusiya chita grade 1. Ndikakudzai kuti ike zvinava form 3, mukuru ari kuita form 5. Ndichingova musango handina nguva yekurongedzera mwana wangu lunchbox. Mwana anongogara namaid. Zvinhu zvinorwadza sei? Zvinonakidzawo uchigara nevana vako mumba.
Semadzimai, Zvii zvamunofunga kuti zvinofanirwa kuitika kuti zvinhu zvigadzirike kuti mukwanise kungewo muine mhuri yenyu?
Semadzimai ndinofunga kuti ngatikurudziranei vana mai, nyanya isusu vana mai tine dambudziko iri nekuti kana mwana akachema hambochema achiti baba anongoya kuna mai. Saka isusu vana mai ngatitokurudziranai nevana vedu nemhuri kuti kana pese patiri patinoita makirabhu edu, vanhu ngatiendei kumusha tinorejesa kuvhota kuti nyika yedu inake.
Pane zvamuri kuita here kuti mukuchidzirane kuti muende kunonyoresa kuvhota uyezve kuzoenda kunovhota panenge paine sarudzo gore rinouya?
Vamwe vari kuti tiri kuenda December tichinorejesa kuvhota mahofisi, vamwe votete varingoti tinobiridzirwa zvishandi takavhota kudhara tingobiridzirwa. Saka pamwe kusvikavo next year vanhu vachange vakunzwisisa kuti kuvhota kunoshandei, kuzavhota kwakaibvirei futi.
Mungatsanangura here kuti kana munhu asina kuvhota zvakaipirei?
Kana munhu asina kuvhota tete unenge watovhota, ndozvandinonyatsokuziva izvozvo. Munhu ngaenda anokasita vhoti yake because kusavhota kwako kuvhota.
Sei muri kudaro?
Handiti tiri kuti tikasaregedza kuvhota tete, handiti tikavhota tinobiridzirwa ngatigarei kumba. Vaya vamunenge musiwano kubiridzira vanoenda neuwandu hwavo vonovhota manhamba avo ukwira. Saka nhamba yakwewe iri kumba inotoverengerwa kune vaya vatu vaenda kunovhota. Saka iwe unenge watovhota ugere kumba, zviri nato nokasita paunofungidzira kuti aparege andikaste wedza pahwina wedza padi, iwe ndonozva paunda unokasitira vhoti yako ndanowedzeresa nhamba yakwe uko.
Tombotarisa mararamiro amuri kuita imomo muSouth Africa, tiri kunzwa kuti nyaya yemagetsi iri kunetsa. Semunhu anoshanda mumba, izvi zviri kukanganisa mabasa enyu sei?
Sebasa rediri tetere makicheni iri mazuva ano tiri kushanda zvakaoma nenhau yemagetsi. Nototi timetable chaiye kutoshanda unotoshanda uchimhanya ukatarisa timetable kuti nguva dzakati ndofanga watotanga kutoaina, unototanga nezvinhu zvinoshanda magetsi wotozopedzisira nekukirina mumba. Saka zvakatiomera pamabasa ake zvino, zvakaoma kuchenda kwacho unoshanda uchimhanya nokuti muridzi wemba anenge ada kungowana zvinhu zvake zvakanaka.
Semudzimai, kuridziro yenyu ndeyei kumamwewo madzimai vakateerera pari zvino?
Ini kuridziro yangu yandinotaura nevamwana maika ndeti ngatikurudziranei. Chekutanga patinoenda makirabhu edu echiita mikando yedu iyi, kunyanya kukudzirana zogera kumba kunogadzira kumusha kana kunovaka kana nokuti kero tiri kudzinga handiti vamwe vane vana kunoshawa pakupinda. Ngatikurudziranei kunovaka nekunovhota kuti next year patinoenda tinonosvika mudzimba dzedu wedza kumusha ndangunesawo raundi yako, nokuti ike zvino vamwe vari kuti hatisi kuenda kundovhota haana kana raundi kumusha ari kunosvika ndonotangira pai, ndozvinonyanyaita stress vamwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndimi Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu kana kuti our lives. Nasi muchirongwa Jonga Kandemiri ndiye ari kutipa hurukuro iyi.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveurongwa hwakaparurwa svondo rino nesangano reTransparency International Zimbabwe hwekutsvagiridza uori hunonzi huri mukufambiswa kwedzidzo mapazi edzidzo yepasi nedzidzo yepamusoro pasi pechirongwa chavo chepagore chekuita tsvagiridzo yeuori cheThe Annual State of Corruption Research. Muhurukuro yedu tabata mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu.
Sebasi reTransparency International takaona zvakakodzera kuti tiparire chirongwa ichochi kuti munhu mumwe nemumwe ane chekuita nezvedzidzo yepasi nedzidzo yepamusoro vange vachitipa pfungwa dzavo neumbowo pamwe chete nezvavanofunga maringe neuori huri kuitika munharaunda pavanoenda vachinotsvaga nzvimbo dzekudzidza, pavanodzidza nepavanobatsirana nevahama dzavo maringe nekudzidza. Takaziva kuti uori tinogara tichingohutaura tiri mumahofisi tichihutaura huri pagwaro repamusoro Asi tine zvinhu zvakawanda zvichiitika munharaunda dzedu zvinoita kuti vanhu varasikirwe nepfuma yavo vachipa vanhu vatinotarisira kuti vanoita kuti nyika yedu ibudirire kana kuti dzidzo ienderere mberi. Mari idzodzo kana kuti upfumi ihwohwo husingaende muhomwe dzenyika. Saka tinoona kuti zvakare zvinhu zvinotambudza vanhu nekuti nhau dzeuori kana kuti corruption dzinonyanya kubata zvakanyanya vanhu vanotambudzika nevamwe vasina kuwana umbowo neruzivo rwakanyanya marige nemafambisirwo emari munyika.
Tinoona kuti muri kukoka veruzhinji kuti vange vachipa pfungwa dzavo. Ndezvipi zvamungaisa zvekuchengetedza veruzhinji vachazopa pfungwa dzavo iwawa kuti vange vasingazotya vape pfungwa dzavo vakasununguka?
Chirongwa chinoti chiri kuchiita tichitaura neveruzhinji, tichitaura zvekare nevarimo mumabazi edzidzo kubva kuministri kusvika kumayunivhesiti nemakoreji edu akatekeshera munyika. Vanoda kutaura vachiburisa umboo nemazita avo, tinovagamuchira. Asi kune zvakare avo vanoda kutaura nekutipa pfungwa dzavo vachigara mazita avo akawandiswa, tinovapa garanti yekuti mazita avo haaburitswe.
Chii chasvitsa kuti mutore danho rekuita tsvakurudzo iyi?
Isu sebazi reTransparency International tinoshanda zvakanyanya nevanhu vanogara munharaunda. Vanotipa pfungwa dzavo maringe neuori hunoitika munharaunda dzavo nekushungurudzika kwavanoita nekushaya kwavanoita atinoti maservices kubva kuhurumende kana kuti zvatinotarisira kuwana kubva kuhurumende. Saka vanhu ivavo ndivo vakatipa pfungwa yekuti kune uori hwakanyanya hwatekeshera mumabazi edzidzo.
Saka izvo zvamune mawana mutsvakurudzo iyi munozozvishandisa nenzira ipi?
Tichinge tatsvakurudza zvizere tichadzokera kuvanhu tichivaudza zvatawana, tichaenda kuhurumende tichiburitsawo zvakawana, tichabvunza zvakare vanhu zvavanotarisira kuti zvinofanira kuitwa kuti dambudziko reuori ripere mukati menzvimbo iyi. Saka izvozvo zvichabatsira kuti hurumende yedu painogadzira michemo inge ichitarisa nyaya idzodzo kuti vavhare mikana yekuita kuti vanhu vapunduke kana kuti vawane pfumi kuburikidza nekumbunyikidza vashoma. Saka tinoona kuti izvozvo zvichatibatsira kuti magwaro edu anotungamirira neurongwa hwepamusoro hunge huchiitwa zvakanaka, huchikwanisa zvakare kuvharidzira makomba anoita kuti nyaya dzirambe dzichitekeshera.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tichitarisa dzimwe nyaya dzezviri kuitika muupenyu hwedu.
Iko zvino tochimbokupai nhau dzemitambo. FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo mugungano rePremier Soccer League ichienda pamusoro pechikwata cheDynamos zvichitevera kukunda kwayaita nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
FC Platinum yarova Blue City 1-0 Mandava Stadium nhasi masikati. Ndokuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro peDynamos kusvika pamapoints 11 chete. Chikwata chanomen mapeza ichi chapinda mapoints 61 chete. Dynamos ine mapoints 50 kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya asvike kumagumo. Asi Dynamos ine mutambo mangwana muNational Sports Stadium nengezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechitanhatu. Mutsigiri weDynamos vaLorenz Usai Wevhu vanoti kwata chavo chirukanda zvibodzwa zvitatu pavari kurova ngezi apa mangwana.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paya kuti tirikurova 3-1.
Asi mutsigiri wengezi Platinum Stars vasimba rashe chituri vanoti vari kukunda mumutambo uyu nekuti vari kupinda munhandare vasina chiri kuvavhundutsa.
Aiwa, hapaizi tagara tiri kutongohwina, hatinangana puresha. Timu yedu yezi hatiri kutohwina, hatinangana puresha kana diri, kana, hatitombovhunduka.
Asi Dynamos iri panguva yakaoma, mushure mekunge Chicken In, iyo iri kuvatevera, yakunda Hwahwa 1-0 nhasi masikati zvekare. Mukoita izvi, Chicken In yadimbura utungamiri hwedhimbare kusvika pamapoints maviri chete. Chicken In yave nemapoints makumi mana nemasere. Chicken In yave nemapoints makumi mana nemasere. Ine zvekare mutambo waisati yatamba nemanika Diamonds kuti yenzane pamitambo neFC Platinum pamwe neDynamos yacho. Vavakidzani veDynamos, Caps United, yanga iri muNational Sports Stadium umo yarohwa 1-0 neyadha. Asi mitambo yenhabvu yanhasi yatanga panguva dzekudya kwemasikati apo ZPC Kariba yaita mangange 1-1 neBlack Rhinos. Mune mumwe mutambo, Cranbourne Bullets yaita mangange 1-1 neHighlanders. Asi mangwana, Dynamos haisiriyo yega iri pamusha. Triangle iri muGibbo Stadium neHerentals. Manika Diamonds iri kushanyira Blauwe Chiefs muLuveve Stadium. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe cheMaledi Chevrons chiri kudzoka kumusha mangwana kubva kuUnited Arab Emirates mushure mekukundikana kubudirira kuenda ku-2023 World Cup. Chikwata ichi mangwana acho chiri kusangana neThailand mumutambo wacho wekugumisira kurwira chinzvimbo chechitatu kumakundano aive nezvikwata zvisere eWorld Cup qualifier aya. Zimbabwe yakabuditswa mumakwikwi aya yarohwa neIreland nemaranzi mana mumasemifinari. Asi murayiridzi weZimbabwe Gary Bent anoti vakadzidza zvakawanda kumakwikwi aya, izvo vachashandisa makundano anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenderera mberi vachiita misangano nevemabhizimisi kumucheto wemusangano mukuru weUnited Nations weUnited Nations General Assembly. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinonetsa kukwezva vemabhizimisi vekunze sezvo mitemo yemabhizimisi muZimbabwe ichiramba ichichinja nguva nenguva. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dziri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya pasi rose. Asi hurumende inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya panyaya iyi. Zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi zviri kuratidza kuti chikwata cheFC Platinum chiri kuenderera mberi nekuedza kutora zvakare mukombe weCastle Premier Soccer League. Aiwa, vatereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tichiti zvakare muve nesu mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk muvhuro kusvika chishanu chega chega. Vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro achiti mova nemadeko akanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyevina ntungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.